Why? Muri Zimbabwe, ndino mgamchira mchirongo chedu chewe chidiki. Uhlelo tui connection lelami uMike Hove. Welcome. Muri Zimbabwe, mtwagago mwushe Zimbabwe, mwushe The Connection. Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. Mtwagago mwushe Zimbabwe, mwushe today is December the 31st, the last day of the year. And in actual fact, for those that don't know, just in case you didn't realize, uhlelo labasakhulayo chirongo chedu chewe chidiki is the last program that Studio 7 is giving to you in 2019. Of course, we'll still have the morning show in 2020. Mtwagago mwushe, muri ya Zimbabwe, welcome to The Connection. And I'm your host, Mike Hove. Once again, Muria Zimbabwe, ndino mgamchira mchirongwa chedu chewe chidiki, uhlelo The Connection lelami uMike Hove, on Tuesday the 31st of December 2019, New Year's Eve. Mtwagago mwushe, Zimbabwe mwushe, just a couple of hours until sesiyafika phela kumnyaka omutsha, umnyaka ka 2020. Nasi mchirongwa tonight on The Connection, seeing as though it's New Year's Eve, and it's the last program of the year, I found it very fitting ukuthi hi, jigi, let's look back at 2019 and see ukuthi how, mtwagago mwushe, Zimbabwe mwushe, gorera 2019, umnyaka ka 2019, uhambe kuhle na. So I'm looking to open up to the mics to you, Zimbabwe mwushe, mtwagago mwushe, to come onto the program as we recap on 2019 and of course as the nation prepares for 2020. The big question I have for you all, Nasim Chirongwa, is one: how was Zimbabwe rearing in 2019 with regards to politics, socially, economic, seeing as though 2020 is peaking and it's around the corner? What are your expectations for 2020? For those that are looking to join us tonight on The Connection, you can either text me on WhatsApp on +12024650318, or you can call me live on air, Muria Zimbabwe Mtwagago Mwushe, on +12024650318 is WhatsApp, and +12026192077 is calling live on air. As we speak, Muria Zimbabwe, we're broadcasting live on radio on a 909 medium wave frequency, per 4930 13860 nepa 15460 kilohertz. As we speak, we're broadcasting live on our three Facebook pages. The Connection. Lilami umai kove.
Eita, hola, ndeipiko, hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us.
Okay, so basically, if you look at the way transactions happen in Zimbabwe, we've got...
Muri Zimbabwe, aiwa, tinotenda zvikuru, nekupinda mchirongwa chedu chewe chidiki. Today is December the 31st, 2019, New Year's Eve. Now, as I mentioned earlier on, we are recapping on the year of 2019, which means we're going to be looking at incidences and events that happened throughout the year that not only affected youth, but affected the nation at all. So let's get straight into it. The first event we're going to look at is happened in January 2019. Zimbabwe, aiwa, pakangotanga 2019. So the first clip that we're going to play will show you what happened in January 2019. Apo internet yakadzimwa. This happened on January 15, 2019. Apo vanhu vese Zimbabwe vakangomuka, internet yakadzimwa nekuti hurumende yakachiti vanhu were passing on messages that could be detrimental to the government. Let's take a look at it, how the internet shutdown affected the economy. Take a look.
Okay, so basically, if you look at the way transactions happen in Zimbabwe, we've got the de facto national switch, which is called ZIM switch. By default. It is what we regard as the national switch. So we've got all the member banks in Zimbabwe, which are about 18 of them, interconnecting to Zim switch via what we call IPsec tunnels. So IPsec tunnels are actually, you know, channels which have streamed through the internet as means of interconnecting the banks and Zim switch. So because the internet has been shut down, it means the tunnels have also been cut off. So literally, since the internet was cut off, there wouldn't be any transactions coming from any of the banks being switched to, you know, the national switch. So literally, the whole system would not have processed a single transaction today because of this, you know, internet shutdown.
Yeah, so Zimbabwe Mushe, you heard there from Umnumzana Ubeven Shapeta. Young guy in Zimbabwe, he's an IT expert. Yena ube chasisa ngempela ukuthi hi, apo pakadzinga ndande mthande pakadzinga internet, how did it affect the status of the economy? Sa Beven anga chinyatsa tsanangura ube chasisa ngempela uBeven esithi hi, lapho kwacitshulu ubulembu obe internet, not just did it affect indlela abantu babe xoxisana ngabo, the way that people were communicating, not papa sina WhatsApp, papa sina Facebook, papa sina Twitter, papa sina Instagram, ne email chayo chayo yanga isinga shande takaona wana wanga ku scramble lezo chokwadi wa chimanya kuna na VPN, looking for ways to break this internet block that had occurred, and some people were successful by getting VPNs and so forth. Bevan was explaining a city high on that day. Zimbabwe lost millions of dollars. Nyapina jalo, millions of dollars. So that's one of the incidences that happened in January 15, 2019. Apopaka zima internet. But now, January was another eventful month in Zimbabwe. Another thing happened in January. Apo the nation at whole was crying. Zimbabwe Womuhle, in January, on the 29th of January 2019, Panapa Bachirongwa Cheluchewe Chidiki, we hosted a program, Apotati Chikurukura, Nyayakuti, the late Dr. Oliver Mtukudzi left us. This left the whole nation at whole broken in tears, crying. Not so long ago, Apo Marvelous Msanganya, we and Gibbs Dube were hosting their program. They were talking about big incidences. Pinda Omo Mtere, I know it's Donald Mambo Maganya, said, Aiwa. That's one of the moments that broke his heart, the one of the things that stood out in 2019. Let's take a look at a video where the youth of Zimbabwe were pouring their hearts out and showing how much they miss Dr. Oliver Mtukudzi. Usaure moyo kaneria Maria newe Neria Neria Usaure moyo kaneria Maria newe Usaure moyo kaneria Maria newe Kufima ne murume hanza, sino na moyo ikushinga. Usaure moyo kaneria, Maria newe. Usaure moyo kaneria, Maria newe.
Dodi, what shall we do?
Dodi,
Zinzija.
What shall we do?
What we can do is put our ladders in the air. But fear I keep any trouble, man. We show we respect. Move up, we look to listen. Yeah, we'll still have taken. We'll leave them shower walking cause nobody can believe it. You're like an uncle and father to all of us. When it came to be, you paved ways for all of us. But they claim it's when you were humble to all of us. That explains why there's so much grief in all of us. Born, I'm a devil, I'm a shun, I'm a webon kebatwan. I'm a kalang, I'm a tonga, I'm a webon kebakan. Have you seen the love in the moon song? You were a symbol of unity, you were a symbol of unity, you were a symbol of unity. Why you start telling me? Why you start telling me? Why you start telling
me? Daddy, what shall we do?
What shall we do?
That's the hell, Lily Coway.
Todi, rest in peace to the late Dr. Oliver Mtukudzi, a legend on its own. Nukuzonde nemtereri wangu kutara nga, ngezu kuti ngilomla leo kala ungenayo kuhlelo, asizo nukutu mbano kone ito ngane. Kola kola mtereri, ndino mkamchere mchurungwa chelu, chewe chidiki, diana alipopana nati.
Ye, magadi ngomu.
Ayu watiripo, shuru fambe.
Ah,
you know, I'm coming innocent. I'm coming innocent. I'm coming innocent. I'm coming
innocent.
I'm coming innocent.
Zakamira zvakanaka. Hazvizi zvaingo netsa asi panga pakaita.
Tichitarisa zvakaitika munyika, especially zvakasangana nevechidiki. What would you say stood out to you? Chichamungati chakaitika, chamungati aiwa ichika ichi handife ndakachikanganwa zvakaitika muna 2019.
Mukoma zvakaitika muna 2019 mabasa anga kuwanika. Wana wechidiki wanga kuita zvinhu zvemadhiragi, hapana masimudziro aitwa, asi nokuti segore ratakuda kupinda iri ndoda kutaura kune zvematombiro enyika kunyanya kuna purezidendi wedu vamunangagwa nepurezidendi wekumdc wanelson chamisa kuti vange vachitaurirana then kuti nyika iendere kumberi tiite unit session one kwete kudividani nokuda kwezvinhu zvematombiro enyika.
Mfunzo wangu kupedzisira kwamuri mukoma ino tisati takupai mukana wokushuvira hama neshamwari dzenyu gore idzva rakanaka. Pane zvamakatarisira kuti zvichachinja here mugore ra 2020?
Aiwa, chokwadi seisusi vechidiki tada kufanira kuti tobatane kuti tiite fosi nevakuru vedu venyika kuti tiite unity tibatane tipedze chinhu chimwe chete nyika yedu yezimbabwe.
Mukana uyu uripo mukoma chiishuvira iwo hama neshamwari gore idzva rakanaka.
Chekutanga ndoda kuzvishuvira pacho zvangu idivi ndipindewo mugore rakanaka uye ndozoshuvirawo nyika yose yezimbabwe kuti aiwa taakubva mumatambudziko atiri tiende nerimwe gore nyowandipe zveuniti kechi tinoda kuti vabereki vangu vapinde mugore idzva. Ndoda kuzotiwo vandofara navo vanonzi vamubure semimbure pamatondero akohonde vari vangu vachizopindawo mugore idzva.
Haiwa, takunzwa zvakanaka mukoma ino, tinotenda kwamuri. Ndoti happy new year. Haiwa, tasvika. Thank you mukoma ino nekupinda muchirongwa, tosangana next week at this. Right, ndiri kunzwawo ndine umwe muteereri nyezo kuti ngilomunyu mulaleli nhangu ino uyangena kuhlelo. Kola number one asizoni kuti ukola number two yena utini. Kola kola mteereri ndino mugamuchira muchirongwa, nyakwamukela kuhlelo. Ndiani aripo pari nhasi?
Ndiweni
baba. Ndiweni unjani?
Hai, ndapira mbowetu kunjani.
Hai, mpilile. Happy new year baba.
Happy new year bra.
Asizoni phela umbono wako ndiweni. Nangu u-2019 usahambile. Nangu 2020 usefikile. Ubona ngani u-2019 uhambe kuhle na?
U-2019 ndokahamba ngakuhle. Kodwa ngikukhangeleleyo ukuthi la ku-2020 lokho esagathi ibhasi efanayo mfowethu asikuyeshi kuyo ngenxa yokuthi akukatshintshi lutho. Engikukhangele kakhulu ukuthi khathesi ngishaya luvalo ukuthi sivane nesikolo. Abantwana kumele baye esikolo nje within 2 weeks time and i-school fees angikhona imali eqanjwayo echayisa abantu ngovalo engazakithi itholwe ngumuntu oseZimbabwe. Kanti uzayithola ngathi okuqala kungena muntu osebenza ku-industry. Ngikhuluma ngama-doctors ayiwo akade eziqhashwa zikahulumende behluleni kwaze kwafika isigaba sokuthi agcine baxotshwa umsebenzi. Kuyini okungalungiswa ekhitshini uma ngabe kusesigabeni selizwe lakithi sikhangele u-2020 kuze kwalo mehluko?
Hayi, ngiyakuzwa. Baba Ndiweni, kukhona na okwayenzakala la kulo mnyaka ongathi hayi, this is one thing I'll never forget?
Maqondana nokuphila, siphila nje kuphela. Okwenzakeleyo lomnyaka ukuthi kube busungu kakhulu okungenza ukuthi singeke siphinde sikukhohlwe ukuthi kanti ngikambe kungabe kuze kuma. Kodwa kuphela ngokukhuleka la ngokukholwa ngunkulu.
Hayi, siyakuzwa. Usungabikebingelela isihlobo labangani babantu wena?
okunkala ngibingelela abantu abami ngiphila labo phakathi kweguma ngibafisela kumnyaka lenhlanhla manje kakhulu noma bebhayana nesikole ukuthi izikole lapho zivulwa manje uNkulunkulu angenele kube licebo lakhe kuko konke unkosikazi wami enginayo egumeni izihlobo zami ezingaphetsheya kwezwe abakhona abangabazalwane lethumi nambili bonke ngiyababingelela ngithi ngabangene eminyakeni omutsha ohlambulukileyo uNkulunkulu abenzele izimanga bese ngingalibali manje uStudio 7 wonke abasakazi bonke ngibathanda bonke kakhulu uNkulunkulu abe nani
isikhathi. Hayi, siyabonga babantweni, kuwe sithi happy 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 new year sesifikile.
Awu, happy happy 2020.
Hayi, siyabonga baba, sohlangana ku-2020 akithi ndiwena. Good, good. All right, Zimbabwe. That was Umnumzana Undiweni, one of our loyal callers. Uhleze ngena lapha kuhlelo uthi hi. Yena ubona ngani u-2020, same, banana, same story, just a different day. Pina mchirongwa mutu zo maundre yu. Early on, we highlighted incidences that happened in January. Takaona internet, dandem tande richi zimwa, boo, shut down internet ku Zimbabwe. Hurumende yanga yati vanhu vanga vakunyanya kuwandisa zvinhu, hanzi manga makuda kupidi vanhu vanga vakuda kupidigura. Hurumende yanga iripo, hurumende yava Emerson Dambudzo Mnangagwa, hanzi vamushandisa internet as a means of communication. Saka vakatoibloka internet kuitira kuti izvozvo zvisaitike. But tatina vaBevan Shapeta on that day, chirongwa chakachibatawo musi wa15 January 2019. VaShapeta is an IT expert. Vakapinda muchirongwa vakatsanangura vakati kudzimwa kwakaita internet, the shutting down of ubulembu over internet was something that led to ilizwe lilahlekelwa ngama million lezo mtsabazo muhle. Another incident we highlighted, silahlekelo liqhawe lamaqhawe ngempela, a musical legend Umnumzana Oliver Mthukuzi. So we saw abantu abasakhulayo were pouring their hearts out behlabela ingoma zabo. We played ingoma eka Kelvin njalo uLorraine Maplanka Stout, bona they were singing ingoma ezikaTuku besithi ha ngempela silahlekelwe liqhawe lamaqhawe. Now as we move on to other incidences that happened in the nation throughout the course of 2019, let's move over to umnyaka kaMarch. Kumanika lenduko in March was a terrible, I repeat, terrible month. Nekuti aiwa ndipo pakanyatsorowa nedutu mpengo Cyclone Idai. Cyclone Idai ravaged the western side of Zimbabwe. Manicaland was one area that was completely ravaged. A lot of people lost lives, a lot of people lost a family, and a lot of people lost property. Let's take a look at a clip that basically sums it all up, what happened in Manicaland in March 2019.
Bridge rakadonherwa ngemiti. Tasangana nenzara. kubudikidza kwemvura cyclone idai yati konzeresere nzara
muri yangu handisi kuzoti zvakamira sei kukumberi kwacho kwandikuda kuenda nokuti network haisikuita hapana transport marodhi akavhara akazara mavhu kana akacherwa nemvura saka ndakutadza kuzoti ndofamba sei.
So I have come in order to visit the families, communities, as well as the infrastructure and grief that has been destroyed, so we can assess and determine what the government can do in terms of assistance.
Liabona ke lapho that was what happened kumanikaland mu match mabvamaonawo kokupedzira kwakune mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo vakanoonawo vanhu vakanovavhakacha kumanikaland vachida kuonawo kuti how bad was the impact of cyclone Idai pari zvino vasinganzwisise takaonawo zvekare over time 2% makanzi muri kubhadhara na finance minister professor Mthuli Ncube ndiyo yakazo ndiswa kubatsira vanhu vekumanikaland asi hatisati tavabata kunzwawo kuti since then pane zvangati zvachinja here patokurukura nezvamamariro akaita mararamiro avo tikunzwawo tine muteereri I hear we have a caller asizoni kuti kubani connect imweni kola muteereri welcome nechirongwa chedu.
Hallo makadi.
Aiwa tiripo zviri kufamba here?
Zviri kuita zviri naniwo.
Ari parunhare ndiani?
Ndi Joseph Kupolokwane South Africa.
Mati masvika kuna 2020 here va Joseph.
Ndezvekutamburira izvi.
2019 akafamba zvakanaka here mukoma Joseph? Tudzewo maundering.
2019 mazino chaiwo kana tikatarisa zvino zvakaita natural disasters zvaitika muZimbabwe. Itori nhamo pamusoro peimwe nhamo vamwe vaitakatika kunana chimanimani uko vana tuku vana vamugabe saka handifungi kuti pane rimwe gore rakamboshata zvinhu sairori.
Zvino makatarisira kuti pane besides that pane zvamungati ndicho chakaitika ichi chamusingangambo fema akakanganwa muna 2019 here?
Ini zvangu ndotongo wadziwa nekufa kwakaita Samanyanga pamwe chete navamugabe nyangwe tisingatarisi zvavo kuti vanga vari munhu wakamira sei asi tozongorwadziwa nokusangana matambudziko akaita saiwawo kwozoitawo vamwe vakarasikirwa nehama neshamwari kusaidzi rokunana chimanimani uko zvakarwadza. Zvakarwadza unombaiona kuti zvinhu zvakadaro hazvisununguri.
Hazvo chokwadi takunzwai mukoma Joseph. Zvino tudzeiwo nemaondero enyu pane zvichachinja here mugore ra 2020 makatarisira kuti zvinhu zvichanaka here nyika ichadigwa shuga here?
Chikafu patafura handichiona apa kuti chikafu chingaenda patafura nenyaya yekuti vana vemuZimbabwe tambojaira kungozvishandira asi dambudziko roitika manje nderekuti nyange ukashanda mari yacho yaunobata haishandi manje. Mari yavakaisa padarire ndoyatongochema nayo kuti vamwe vanga vachirarama nokutenga nokutengesa kunze kwenyika but manje mabhondi aya ndo akakanganisa zvinhu zvese manje.
Zvino mukoma Joseph sezvo mutungamiriri wenyika navo finance minister vari kuti hapana kwaari kuenda mabhondi todi
inyaya yekuti zvavewo havana chavanoshaya dai vanga vachiona nhamo iri kuona vana vezimbabwe kunyange vari kunze kwenyika because kana ukanzi uri kudiaspora zvireve kuti zvinhu zvatofamba musheka. Izvezvizvi tikatarisa nyaya yemagwaro ekufambisa hakuna magwaro ekufambisa kuti vanhu vashande zvakanaka kudiaspora ikoko. Mafuta edzimotikari munyika hamuna futi saka kusvika kunumber plate yemotikari muZimbabwe hamuna kana motikari inoiswa number plate inowana unotopiwa chipepa chaiyo chaiyo. Saka vanobva vatongoona toti kana Zimbabwe isina foreign currency hapana zvese zvinoimbisiwa vanhu izvi hapana kana chimwe chinombobuda.
Mhm. Aiwa takunzwa mukoma Jose chipeta imu mkana uripo Moresa yama neshamwari muba shuwirewo igore idzvarakanaka.
Hai ndino Moresawo kumusha ndinobva kumberengwa uko ndino Moresawo hama dziri kumberengwa munzimbe kumberengwa kwayo.
Mhm.
Ndozo Moresawo friend yangu iko na bomb sprite uko inonzi Nkomo. Ndinomuti happy new year tapinda nyangu tanga tichitambura tambura asi tapindawo zvekungobero bero.
Aiwa takunzwa mukoma Jose tinotenda zvikuru musati maenda kwandiri ndoti kwamuri mukoma Jose happy new year.
Yepi, sorry to you, maita basa, nobuti batao.
Ai, wachike chironga deche, nyumo zoka next year, adit. Right, ndugu zondide ubo mchereri, ahia nyino, mwenye mlalele ongena yukushelo, asizwe nguti mlalele yena, utini, mwota panukone kutini, kola mchereri, nya wamgela kushelo, ndino mkamichira mchirongwa, aripari narindia.
Halo, mtiala nasiwa ngani shou.
Eva, shou, zuruku famba ya.
Zitene amene ikoko.
Aiwa tripo mapinda here muna 2020.
Takatarisira kupinda here kana kuti yakaita tashidza.
Aiwa musatye mukoma tosangana.
2019 ndochinja ndinga modivizionzwa zvakare mupenyu wangu.
Maguta hamchadi.
Ndaguta tatakura naye.
Chii chakanyatsokunetsa ipa totarisa gore rapfuura ndakuti gore rapfuura gore ratosvika kumabhumo pane zvakaitika here zvamungati ichika ichi handifenda kakanganwa manje.
Ya 2019 kubva pakodzero dzevanhu muzimbabwe. Ya mapurisa akaita biriro kusvika pakodzero dzevanhu zvakanyanya muzimbabwe. Kuenda nevakuru vakaita sana vamugabe vanatuku zvimwe zvezvinhu zvatorangarira nazvo 2019 jara kutambudzika panyaya yemari apo yatitambudza zvakanyanya.
Makatarisira kuti pane zvichachinja here mugore idzva ra 2020?
Ya 2020 ndiri kuona neshanduko huru. Kusana kwaita mvura kukurukura kuti nzara iyaya iri kuenda mberi zvekuti ndiri kutokurudzira vana vezimbabwe kuti dei tanga tasimba kutoita iri minamato chaizvo. Handioni paine chakanaka chiri muna 2020.
Kana munhu wese achiti hapana chakanaka chinobuda vazvo zvino todii nekuti hatingaendere mberi tichitambudzika ka.
Taisiona sekuti kamwe Jehovha vangapindira ndozvazna kuti pamwe zvamatongero enyika zvingabetsera asi takatarisa zvikona kuti tingatarisira zvedu titaurirana asi nemabudiro akaita mahoti handioni pachikwanisa kuti pave nekubatana kunogona kuendesa nyika mbiri.
Aiwa takunzwa zvakanaka vazvo. Tichipeta chirongwa mukana uripo uyu pane vamuda kumhoresawo here hama neshamwari muchivashumirirawo gore idzva rakanaka.
Ya ndinoda kuti nditi batei imhu yemachinja munomu mandorondezi ndinoda denhu rekuwadhi wani ndinoda munomu wadhisi manduri vachademana kandira chiwara kuwadhi levin jesi musandi jonga tawanda kuwadhi 5 ndozobatawo hama neshamwari hama dzangu dzekwazivi dzese dziri munomu mambo ndozokwazisa mhuri yangu yandinayo pano nditi ngatipindei mugore dzamune zvakanaka.
Aiwa takunzwa zvakanaka vazhou kwamuri ndoti happy new year nditi kudaro. Instead of kuti phone era pana pa live parunare ke zvikanetsa munongotumirawo message pa WhatsApp muchiti aiwa bra Mike ndoda kupinda muchirongwa musatye bra Joe ndinokufondera handisi
Yeah, I thought I was doing a senior, but I didn't know that I
was
doing this. They have been almost dying.
I'm such a strong one, they say, and isn't that?
And yeah.
I was talking to school for more than happy, and this.
Then you are to live the red of the
I want Dion Dio. Ndikunzwa kuti ndinomwe muteereri I have another caller ongenayo kuhlelo singakaqhubukele phambili lohlelo asithathe nomlalelisi ukuthi yena umlaleli uthini ngodabule khona ekhotweni caller muteereri ndinomgamshira emchirongwa who's on the line there
yes makani
aiwa tiri nani zviri kufamba here
zviri nani Josie
ari parunhare ndiani
ndi Genius mapenzi
Mr. Genius zviri kufamba here mapinda muna 2020 here Genius
tapinda zvedu batu ndacho zvakaoma
chanetsa chi
vamuna ngabva vatiuraya
hinda
gore racho vakapera vachingoita kuti dzanyirira tichitambura so zvingachazvibatani
tichitarisa gore ra 2019 pane zvamungati ichi ndicho chakaitika chandisingape ndakakanganwa here
ya chiripo
ndechipi chacho
Kuro wakaitwa vanhu vachiuraya vanhu zvingaita havana kudzvanyira kozero dzevanhu nekupa mafake promises vachingotaura zvinhu zvavasingaiti
manoita nekunzwa kuti zvemamultimillion deals
ya
aiwa ndakunzwa zvakanaka mukoma
chiniaa deals acho hatisi kumaona mai
aiwa takudzai tichitarisa gore ra 2020 sezvo ratosvika mukoma makatarisira kuti zvese zvichachinja here mamega deals achabudirirawo mamiriro akaita upfumi hwenyika ochinjawo munyika vechidiki vaonawo mabasa voonawo mukana wekuzvisimudzira
kana pasingorine pati inonzi zanupf chete hapana chobudirira asi kana zanupf gavhamendi zvezvanhani zvinhu zvokubatana zvacho hacho vakabatana zvachobuda bekozi zvavari kuda zvacho vamunanga kuhaicha zviti havasi kuda kutsva pamwe munhu anovaenanisa kuti vatauriranis aka
asi wani muna 2000 mukoma Genius wani muna 2008 vatsvangirai navamugabe vakambobatanawo zvinhu zvikafamba zvakanaka
but vakazoraya kuti tsvangirai vacho saka panotoita kuti didi zvevacho vachitamisa vapinyi
vanourawa
futi nava
aiwa takunzwai zvakanaka tichipetawo mazenyu ekupedzisira pane vamuri kuda kumhoresawo here muchivashuvira happy new year kanaka
ndinomhoresa moms vangu namudhara na nevapana vangu Genius Lee Jim Kelvin Fabricator pana Michel ndendozokwazisawo hani dzimwe hama dzangu dzese dziri kunzvimbo dzakasiyana siyana yayo kwamapedhei
okay aiwa takunzwa zvakanaka aiwa tinotenda zvikurusa mukoma Genius tosangana muna 2020 kwamuri ndoti happy happy new year
mukoma tokufira gorenja rakanaka
ndizvo izvozvo ngiyeza kuthi ngilo munye umlaleli ongenayo kuhlelo khola mthereri ngiyakwamukela kuhlelo ngubani okhona ecingweni mlaleli hello
hello
yes ntate how are you hello khola tirikukunzai ari parunhare ndiani
James
mukoma Jimmy mapinda muchirongwa zviri kufamba
zviri kufamba chaizvo
masvika muna 2020
South Africa
ndati masvika muna 2020 here mukoma Jimmy
handisi kuunza zvakanaka
oriht regai ndikumbira producer wangu kuti akufonerei back and then toona kuti tingakupinza muchirongwa here Mkoma James, mchiri pwere? Hai, wati si kubegele pambili ngoselo, si ibo nukuti abala lilibo nabatine makasine tu ama tatu. Gupi o endebele gulonkosi uti lishwana njani msaga zomuse, sesi bala nje, couple of minutes sesi afika ku 2020 mina angiboni kule nguquko ezaba khona uma inkokheli esikhona zingahloniphi amalungelo oluntu. Hayi, siyabonga Nkosi ngalombono wakho. Ufundani uthi listening in Mpumalanga, kunjani eMpumalanga? Fundani, asibone ukuthi abantu bathini. Bantu bari kuthiko on our different pages pa VOA Studio 7. Ngatione ukuthi bantu bari kuthiko. Ndikona zvekare pane vanhu vazhinji vada kupinda muchirongo vari kuisa manhamba. Tinotenda zvikurusa. Hanzi na Peter, I'm watching you from Eastern Cape, Queenstown, ku South Africa, kuriseko ku South Africa. Charles Vaisa number ari ku Zimbabwe ari kuti ndoda kupinda muchirongo. Innocent Vati neniwo ndoda kupinda muchirongo ndiri pa Cape Town. Tax ari kuti I'm watching you live from Zambia. Muri bwanji bra Tax. Aaron ari kuti okay, I'm listening, thank you. Kuriseko mkoma Aaron. Joseph is saying, I'm watching you live. I'm in South Africa. Call me. Ariku South Africa. Vaisa number. Tishaku fundere mkoma Joseph. Eba guatizo Vaisa wa hanzi. Nukumbro umbo pinda o nazi mchirongo. Please, please, please. Talent ariku tindei. Happy, happy new year kwa muri. Mr. Guatizo. Wazo wafagi nombolo. Ugole South Africa. Uguatizo. Geneva ariku titiripo pachirongo. I wat uzuru kufambere mkoma Geneva. Ngatuwane ukti abantu vuna batini. Gukati letu LVOA. Shona. Pa page redu re VOA Shona, ngatuwane kutu wano arugutiko. Pa VOA Shona, hanzi na mkoma Donald ndifone reiwo. Ayu watisha kufundra ya mkoma Donald. Valentine, aruguti Botswana, here. Tumelangi ntate Valentine, oka ntate nake shop, ke shop, kwa nakere. Happy, happy new year ntate. Dixon, aruguti, ayu watching you live from Polokwane, pra Mike. Ayu, thank you so much, kuriseko kupolokwane, vaisa number. Taka tarisa rukutisha kufundra ya. Mind Pete, aruguti, kwa izo wae mkuru wangu, nrukukone. Wakona chitowa, aruguti, listening live pa Bristol. Nyezu kutu ngilomu nyu mlalele ungenayo kushelo. Asizo nukutu umlalele yena uti, ngota pole kone kutwini. Kola kola mtereri, nyagwa mgele kushelo, njino mkamchira mchirongwa, arupari narendiani.
Yoni, mfani
Baba nyoni unjani?
Maradi niko, ndukuruwa ndriku marondra, ndino mjoni.
Mkoma joni, zhukuru famba ere, zhuri seko.
Wakomana, tiri ufara wakomana, at least mwombo tibata wanda foniro, wakukustudu, nunga nikate chipiri mbure, ino na emedwe.
Aiwa, wana ima pinda ka mchirongwa, itakuto.
Ima reda, reda, iba papa, wakomana, saka wama mfunge.
Nenyuye, nenyuye, hakuna magezi kumarondera.
Hakuna chini, tukeri kwa ndo gara, kukeri tombo murima, mwabate tibi, ino
iso. Itarisa gorera 2019, mungati zwaka famba zwaka naka, wongo hako murubu gara murima, mungati zwaka famba zwaka naka.
Hakuna hapana hopu mtaro wangu, I'm now 51 years. Njigara mira Mzimbabwe muno omu. Gorera 2019, I think the worst year.
Of your 51, muri pazo panyika?
Panyika, ino nchirarama.
Shai. Zino tichitarisa yukuti gore ra 2020 rato shika. Mungati pane zvaka chinja ere, pane zvicha chinja ere, makatarisa ro pane zvicha chinja ere.
Mvura ndiyanga ifana kutotipa relief manje akuna kurukuraidza kuti akuna mvura kana mwari akatsamwa denga rakatotsamwa mama yangu. Saka 2020 tututarisira kuti makata kwakatoma. Izvozvi zvipfungwa dzakatosangana pandakarara pamusoro pemubhedha pano ndikufunga kuti vana vanoenda sei kuchikoro vakamira sei. Atapera atina kana maBP mishonga haipo muzvipatara umu. Ende hama yangu wakauya kuno kuyufu bad. Halo.
Ndiri kunzwa endirai mberi mati.
Nyika ino yeZimbabwe ruvengo rurimo munomu ndomwa ndoraita kuti mwari atsamwe makakatanwa chete hakuna kutaurirana zvakanaka ende vatinenge takatarisira vacho vari kufamba vakatarisa pasi ndicho kuti tapinda vanhu vatina vava chiruvengo saka 2020 hakuna hope as long as zvakamira zvakaita izvika vanhu vachitimuka. Just imagine kuti wewe unonga sei kana mwana panikidhi wasingaende kuchikoro vako vachienda. Just think of yours. Only ka gentlemen mazimbabwenzi tinotava neruvengo rwakashata chaizvo. Tashaya kuti into ukatarisa munomuka taimbofunga kuti makawanda machechi but machechi aya akandonga some of them akava masatanisi ndovari kutati ndezvii wait kudai saka 2020 akuna mangu akuna I need you to come back and see what I'm talking about. I'm not casing anyone, I'm not casing, but we don't have hope. Everything is done, we're done and doomed. So period kakara.
Saka hapana kana chinhu wanichamungati this is something good chakabuda pamuna 2019.
Hakuna munhu atakamira naye wacho vari kumuneta vamwe vachii marondera munomu chamisa ndomunhu atachoto achatitora wakamutesa mwanaye ari kutoti ari kutivangari vakamuridzira kuti munomarondera muno munhu achijara muti zvo ndotaura ruvengo rwacho rwatinaro chamisa because it's an opposition is an enemy. We are surely can we do that? We can't, saka we are doomed in him and nakana hope. Come next year, men and done a 52 years, but I don't have any hope. We are done and finished. Really. Our faith has gone from nothing to matatruku or a fajo, kanatakatika pains in bandukunda retirement, nothing to talk about. I'm sorry, my brother. But anyway, regarding the wishing anyway, for America, nevame, barukulisena, barbuterera, vane hope, which is. Hei, ngati raramai, kuti ndaita sei, bati zvinhu zvakatiomera.
Aiwa, takunzwa zvakanaka, tinotenda zvikuru sanekupinda pachirongwa.
Maita, ndai maita kutumirawo mabhatiri, tichingoisa mavhairesi andakatenga kuitira magetsi, but hei, ndiri sorry.
Aiwa, tichaona kuti tokwanisa kukurongera here.
Maita bafa zvaibva ndafara ndima ndipa hope chete habati upenyu hapana.
Aiwa 2020 zvichanaka baba, kwamuri ndoti happy new year. Handisi
zvakanaka, ini ndinowishira vese vaterere vestudio 7 kuti happy new year, although I don't know whether there's life there.
Aiwa tinotenda, asizoni kuti umunyu mulaleli ongenayo kumuhlelo umwe wamuteereri another kola ongenayo kuhlelo yena uthini ngoda munokone kudwini khona muteereri wakamwaka mune chirongwa chedu chevechidiki.
Hello.
Yebo mulaleli, how are you?
Anyaphila, ukhuluma nomkhokheli moyo.
Mkhokheli unjani buti?
Anyaphila.
Usixhuma ungaphi?
Ukhuluma la ngilana South Africa.
Senifikile yini ku 2020?
Hayi, asikafiki ku 2020, sisalindele nje ukuthi izikhathi zifike.
Kodwa ukufika uzafika ngithi.
Iya, ngile hope ukuthi sifike.
Hayi, ngempela mkhokheli. Nanti udabula khona ekudwini, nangu 2019 usehambile, u 2020 usefikile. Ubona ngani izinto zihambe kuhle na elizweni kulumnyaka?
Kulumnyaka njengoba sogciba kanje hayi akula lutho mina ngathi luhambe kahle. Alukho cause njengoba besibona ke kulokubulawa kwabantu, kuqatha kwabantu, abantu amadokotela acotsha imisebenzi, amatoyitoyi yabona. Ayikho into ehambe kahle lo nyaka. So hayi angina ngiphinde futhi anginahophu kahle ukuthi next year sizoba nempumelelo e-right. Ngoba ngikhala ngokuthi aluba abantu bayakwazi ukuthi-ke njengoba yabona kisana sesinamaphathi amaningi. Amaphathi amaningi ngicabanga ukuthi lawo futhi aphinde abe lo mthelelo ukuthi ilizwe lethu liwe kakhulu because omunye nomunye abe hambe eyefuna ama-sanctions laphana ukuthi maybe labo bangabuya basize yabona. So uma kungakwazeka ukuthi next year wonke amaphathi singafethelekile ukuthi mashonaland mathebulaland kumbe kuphi kuphi yabona bahlale phansi maybe bathi emaphathi amathebulaland ahlangani emashonaland ahlangani uyabona bese bezohlanganisa nje ukuthi kudala kwakunjani. Ngicabanga maybe singaba nehope from lapho.
Bakhona yini ufisa ukuba bingelela ubafisele umnyaka omutsha? Bona ole njabulo
yebo yebo abakhulu kakhulu ngifisela nje izihlobo zami abantu bonke basekhaya bangene kahle nje umnyaka omutsha bese ngizothi okunye kade ngikusele laphana bendeshizo ukuthi nje aluba kuyenzeka lo hulumende wethu azama ukubonela abantu bethu ukuthi bafunde yabona because akula life zo ungafundanga and then futhi nali into nje ukuthi mabegula bona bese baya kwamanye amazwe aluba kuyenzeka ivalwe okwenza ukuthi bekwazi ukulungisa izibhedlela
so wena uthi kumele bayeke lokhu ukuthi umuntu angagula eChina omunye eSingapore kumele hayi bakuyekele khonokho balungisise izibhedlela
yebo silungise izibhedlela zethu mina ngizothiwa upresident weSingapore uyagula ulethwe eZimbabwe angaza upresident weSouth Africa uyagula ulethwe eZimbabwe angaze nguzo kodwa thina amadokotela la siwacothayo kithi lana eZimbabwe yiwo siwalandela khona lapho kubo Singapore siwalandela kuphi kuphi uyabona and then futhi kuyikudlalisa kwemali because indiza lezomthatha lapho umuntu uyedwa imusa eSingapore imusa eChina imusa kuphi kuphi uyabona uyabhadalelwa futhi ihulumende ubhadala nge-foreign currency abantu bayalamba amadokotela silawa ayikhona ukuthi silawa amaningi over izibhedlela silazo sezi-amt ngathi imali analesisa kwamanye amazwe aluyamaintaina izibhedlela loku la engale nto yokuthi abantwana bamaministri abahlala phetheya kwamanye amazwe yabona bafunda khona uministri obhadalelwa uhulumende uhulumende laba bantu abaphetheyo abasena ndaba nangapha yabona mina ngikhumbula ngisafunda ngama 90s sasiphiwa amabhuku esikolo kodwa manje akusathiwa bhuku esikolweni
hayi
sikho konke lokhu yabo
hayi siyakuzwa mkhokheli isikhathi sesesidliwa ngumangwe kulabanye abalaleli abafisa ukungena kuhlelo siyabonga ngithi baba
siyabonga kakhulu liqhubekele phambili lingene kahle nanomnyaka omutsha
lawe bra mkhokheli kuwe ngithi happy new year ngithi ndathi
Happy New Year,
siyabonga. Bye-bye. Right, Muriel Zimbabwe, that was Mkhokheli. He highlighted a lot of things. Iwa wati aiwa, inema undrao, wongu zuna zuna kumira zwakanaka. I see he put a couple of wishes where he says, dipane shinu, zunofano gaziri somuna 2020. Mkhokheli highlighted how he firmly wants the government to fix the health sector ku Zimbabwe. Anzi nyaye yekuti vanhu vakarwara voenda kunana China kunana Singapore pasinazvo ngatigadzirisei mahospital edu kuitira kuti vakarwara vanongopinda muchipatara chiri muZimbabwe kwete kuda kuenda kune dzimwe nyika. Now let's continue with the other segments and the other incidences and events that happened throughout the nation. Now in throughout the whole time in April we touched on the issue of drug use. Inyaya yashungurudza vanhu vechidoko vakawanda, the youth abantu vasakula ngempela kutwa hai vari kupedzwa nenyaya yekutora zvidhakamiswa. So in April we touched on the issue of drug use and we highlighted how it's become a big pandemic in Zimbabwe. Our correspondent Columbus Mavunga touched on that, and not to mention that even after he touched on that, in the following month, in May, there were 131 youths that were arrested at a Vuzu party in Bulawayo over the same issue. But let's head to Columbus Mavunga, who's going to break down what exactly happened in April. Apota Chibata, yaya, ye ma drugs. Pane vechidiki.
Less than 3 in 10 young Zimbabweans have steady jobs. Many are idle and see no economic opportunity. For some, that leads to problems with alcohol and drugs. Catholic church leaders, community activists, and the Minister of Health are launching a campaign to warn youths about drug and alcohol abuse and how it hurts a person physically and mentally. President Emmerson Mnangagwa's government says it cannot deal with the problem on its own.
Alcohol and substance use is a rising problem in all of Africa and also in Zimbabwe, and it's become one of our top three diagnoses that we're seeing in our mental health units, so it's becoming a problem. There haven't been many national surveys on this problem, but of factors. It's a multifactorial problem.
Youth are susceptible to peer pressure and can easily gain access to drugs, says Dr. Roafam. Once hooked on drugs, they also become more likely to engage in criminal activities. This 20-year-old asked us not to film him when he was smoking cannabis. He says drug use would fall if more people could find employment.
We are going nowhere. Even if we are to look Kuma streets, there are some other people who are damaged. 50% of the youth in the streets, they can't even work. Their life are to distract on drugs and so forth.
This Catholic church hosts activities for young people to keep them busy and away from drugs.
Within our hall, the way it is structured, upstairs we are creating what we call a study center for the young people. We are finishing it. Then we have the computers. We have also started what we call the sports for the young people. We've created a volleyball pitch. We've created also a netball pitch here as well for the young people that and they are free. During their free time, they can be engaged in sports everywhere here. So at least with that, we are removing them from being just idle.
While those activities might help, when these young people were finished playing, they still find themselves unemployed. And the temptation of drugs and alcohol remains strong. Columbus Mavunga for VOA News, Harare.
Siyabonga, siyabonga, Columbus Mavunga. Earlier on, ngichasisile ngempela ukuthi hayi, uduba lokuthatha izidakamizwa hayi ukuthi waseluqedile ngempela abantu abasakhulayo eZimbabwe. Ndikabatha zvekare kuti nyaya yakaenderamberi. This is a report that was done in April. I see the following month takanzwa kubulawayo kokontutu sayathunqa ngempela. 131 youth were arrested for attending a vuzu party. For those that don't understand ukuthi kahle kahle kuyini vuzu party, amavuzu party ndaya ma gatherings kana kuti ma party kana kuti apo anorongwa nevechidiki huwa under the age of 18, vanenge vachienwa hwahwa vachiputa mbanje vachiita zvepabonde nezvinhu zvakasiyana siyana. 131 youth were arrested, some of them aged 12-13. So that's one of the things that we highlighted elizweni okuhluphe abantu abasakhulayo kulomnyaka. Ndirikunzwa ndine mutereri asizweni ukuthi umlaleli yena uthini ngodabule khona egodwini. Khona khona mutereri, ndinomugamuchira muchirongwa. Ngiyakwamukela kuhlelo, ngibani khona ecingweni?
Hello.
Baba zuri kufamba?
Yes, mkomo makadiyeji.
Mushe, ndi mkomo nkomo era?
Ndi makowa.
Ba makowa zuri kufamba?
Hapana chiri kufamba, zine zaka nina kutindi.
Amisati mapinda mna kutu kutuende ere mda?
Amisati mapinda, kakutari sila kutinda bati, hey, akorera mgara kwa oma yu.
Tiu zeyo zujeni?
2019 ndaka tomera tikutari sira kuti yeshi vari kumberi uko vari kuchaira ngoro dzezve nyika davaidza kusimungura itira kuti gore rekutanga manherano ritangike zvakanaka.
Makatarisira kuti 2020 zvichachinja here mukoma mako?
Kupinda.
Makatarisira kuti zvichachinja here muna 2020?
Ya, tarisiro tinayo asi manje tiri kuona zvichinetsa nekuti vakaramba vachingodhonderana zvavari kuita izvi zvinotiomera. Saka tikushuira kuti dai vaita kuti zvinhu zvirerukire vanhu vese pakurarama nekuti tiri kushanda bati tiri kubuda hapano.
Ndiudzewo mukoma Aaron, chii chakaitika muna 2019 chamungati ichi kaita ndipo ndakakangana?
Zvinosanganisira kuti kuoma kweupenyu, kuti zvinhu zvanga zvichingooma, kuti mumahosipitari hamusi kuendeka. Mumabasa macho vanhu vari kushanda bati mari dzacho dziri kubudamo hapana chinobuda chaunoita chaunonyatsoona kuti ndaita chakati. Saka zvino izvi zvinhu inototirwadza izvo kuti paupenyu chepa hatisi kuronga remangwana rakatinakira.
Mune chivimbo here chekuti zvinogadziriswa gore riri kuuya?
Ya, chivimbo chiripo kana risiri zvandisaiwa kuti vanhu vakagara pasi vakataurirana voona kuti zvii zviri kudiwa kuti zvinhu zvedu zvifambire munhu wese zvakanaka.
Haiwa, takunzwa zvakanaka. Vamukowa varipo here, mune hama kana kuti shamwari dzamuda kumhoresa here muchivashuvira gore idzva rakanaka?
aiwa amandi nadzo ndina mukoma wangu ari South Africa nevanimina ana makuwa nana zimbe vese vari ikoko ana chirangu tinovasimbisa kuti yaivo nenguva yakanaka kwamuri ikoko netimwe hama dzatinoshanda nadzo mumabasa kuno nekugarisana nadzo nemadzimai angu kuti vasimbisawo kuti vange vachipinda mugore rakadai kutarisirwa pamanherano iyi.
Aiwa takunzwa zvakanaka vamakuwa, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongo kwamuri. Ndoti happy 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 new year mudari.
Tinotenda mazvita enyu nekutibata.
Saka tosangana muna 2020. Right, muri yeZimbabwe mabva kunzwa kuna va Aaron Makowa. That was Aaron Makowa, Zimbabwe, of course, based as Lizweni eZimbabwe. Yena uti this year usekhathele ngempela uthi 2019 ngona ushaye phansi 2020 buya sibo ukuthi singathini. Vamakhuwa vanyatsotsanangura, he explained that ngombono wakhe, in his opinion, izinto azihambanga kuhle kulumnyaka. Asiqhubekele phambili ngodaba lwekhona egudwini. Let's highlight more events that happened in Zimbabwe in 2019. Now, as we proceeded, another thing that happened recently, and it's a story that we broke here at Studio 7, the health sector started dilapidating in September 2019. And as a reaction, state security agents were allegedly kidnapped owayengu president owe Zimbabwe Hospital Doctors Association, or Dr. Peter Magombe. This is something that happened in September, and if you remember correctly, Mtsakazo Moshe, Zimbabwe Moshe, when Dr. Peter Magombe was found, he set his first interview lapha ku Studio 7. But let's go back to September 2019. Lapho sabona bodokotela besithi hayi man, lingasijwayeli, lingasithathi kancane, musathi derere, dzosai Victor Magombe. Let's take a look.
The letter is addressed to the first citizen of this country, His Excellency, the President, E.D. Mnangagwa, from the senior doctors in all government institutions. 16th of September 2019. Disappearance of Dr. Peter Magombe. We, the senior doctors, specialists, working in the government health institutions, met today and on the 16th of September 2019 at the Parliamentary Hospital. We deliberated on the disappearance of our colleague, Dr. Peter Magombe, which was reported to Budililo Police Station, RB number 4085997. Dr. Peter Mgombe's whereabouts remain unknown, and we are seriously concerned about his welfare. We therefore demand his unconditional return to his family. In the meantime, we have withdrawn our services as from... from 0800 hours, 16th of September 2019, yes, as medical practitioners from both private, public and private sector.
Libone lapo, that was September 2016, apo Dr. Peter Magombe wanga watorwao, who were allegedly state security agents. Takazo wanao Dr. Peter Magombe wakawanikwa, and his first interview yaka itwa Panapapa Studio 7, where he was explaining ashita aiwa, iwo wanga wari boa avo, but he needed to be checked to make sure kuti jese zwagamira zwaganaka. Since then, we haven't spoken to Dr. Peter Magombe, but we're looking ukuthi hopefully muna 2020 sangetina wo. Sakazo Muhle, Zimbabwe Muhle, sesifikile maphethweleni sasifika kumagumo echirongwa chedu cha nasi 31 December 2019. Anokoneka ine mfaro, thank you so much everybody who joined us. Anokoneka ine mfaro, ndini wenyu Mike Hobe, kwamuri muri eZimbabwe, gini Sakazo Muhle, Zimbabwe Muhle, niti happy happy new year. Bye bye.
Nera kana kamuri ya Zimbabwe inoitwa